manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Inosangana zvakare manheru anhasi uri mutswe chitatu chivabvu 19, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uriro vakanga vaida nyaya vanga vatiko, saka nyaya yakudzirwa mberi musi wa26.
Mumwe mutongi wedare redzimhosva anotadza kuuya kudare kuzopa mutongo wake panyaya yemutori wenhau Hope Chingono.
Maibvaunza kuti Deputy Chief Justice varipo vari kuedza Chief Justice.
Judicial Services Commission inoramba yakamira nemutongo wedare redzimhosva wakamanikidza vaLuke Malava kuenda pamujikandi gere.
Isu se Law Society of Zimbabwe vazi yambi zambi inengo yedu ndiye minister uri responsible for justice. Saka takavanyorera tikati minister tokumbira kuti uudze kuti umbo wamuri kutaura uhwo kuti vatongi vematare vari kufurirwa kutonga vakarerekera rimwe divi vari kuwana kupi, and kana vainahwo vatipewo isusu se Law Society of Zimbabwe tikwanise kuongorora.
Sangano relo Society of Zimbabwe rokumbira umbowo kugurukota rezvemitemo vazviyambi ziyambi avo vanonzi vakazvidza vatongi vematare vakanzwa nyaya yavamalava. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau Hope Chingono achamira kusvika nemusi wechitatu svondo rinouya kuti anzwe kuti dare richapa mutongo upi pachikumbiro chake chekuti dare ra Major Street rirase nyaya yaari kupomerwa sezvo mutongi wenyaya iyi atadza kuuya kudare. Godwin Mangodya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatadza kuitika mushure mokunge mutongi wenyaya iyi amaivongai muchuchuti guburiro avo vainge vatara zuva ranhasi kuti vape mutongo panyaya iyi vatadza kuuya kudare, vamwe vavo vachiti vange vakabatikana nerimwe basa. Rimwe remagweta ari kumirira Chingono panyaya iyi vaGift Mutisi vati mutongo panyaya yavaChingono wari kuzopiwa nemusi wechitatu svondo rinouya.
Guriro vakanga vaida nyaya vanga vatiko, saka nyaya yakudzirwa mberi musi wa26.
Nyaya yaChingono yakaraswa nedare reHigh Court mwedzi wapfuura uye yakadzoka kudare zvekare mushure mekunge muchuchusi mukuru munyika vakumbira ihodzi vapikisa mutongo weHigh Court. Zvichakadai magweta aChingono anosanganisira vaMutisi, amai Beatrice Mutetwa navaDoug Coulthard nevamwe vange vauya kuzonzwa nyaya iyi. Mumiriri weZengeza West National Assembly vaJob Scala vavhiringidzwa nemapurisa panze pedare vachirambidzwa kutaura nevatori venhau pamberi pedare iri. VaMutisi varatidzawo kusafara nekuita kwemapurisa.
Tiri kutoshamisika kuti pano pamuzinda patinofanira kunge takasununguka tiri kumanikidzirwa nemhaka yei.
VaScala avo vanovewo gweta vashorawo kuita kwemapurisa uku.
Kana hativangoona vangu vachingoti ibvai pano ibvai pano voda kutorova mai Mutetwa paya, hatimangozvionameka kana maloya edu aakutiredzerwa kuzoti isuwo vasungwa vavo takatoipa.
Hatina kunzwa divi revakuru vepamatare ekuroten row kuti sei mapurisa atora matanho aatora kana womutauri wemapurisa vapo Unyati. Asi mumwe mushandi wepamatare aya ati kutanga svondo rino magweta anobvumidzwa kutaura nevatori venhau kunze kwedare kana kunzvimbo dzavanopaka motikari dzavo kwete pamberi pedare. Mutauri wesangano remagweta anomirira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti magweta ane kodzero yekutsanangurira vatori venhau neveruzhinji zvinenge zvaitika mudare.
Magweta zvakare ane kodzero dzekupa briefing kuudzawo vanhu vanga vasiri kudare kuti kwasunga tese tiri kudare nenyaya dzemacovid regulations. Asi tinodaira kuti magweta ane kodzero ane chisungo chekuti vapewo vaudzinyika kuti zvinhu zvaitika mudare. Saka zvinhu zviri kutikanganisa zviri kushatisa zvikuru kuti magweta akutadziswa kuitawo basa ravo.
Mune imwe nyaya yange iri mudare nhasi, kutongwa kwenyaya yemudzidzi wepauniversity of Zimbabwe Alan Moyo, uyo ari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kubvisa hurumende nechisimba, pamwe nemumwe wechidiki muMDC Alliance Makomborero haruzivishe, kwatadza kutanga nhasi sezvo vachuchusi vange vasati vagadzirira nyaya iyi yave kutarisira kunzikwa mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano reJudicial Service Commission rinoti rinomira nemutongo wedare repamusoro wakaendesa vaLuk Malava kumudyandigere nemusi wemugovera, uye Mai Elizabeth Gwaunza ndivo vacharamba vakabata matomo kudzamara nyaya dziri kumatare dzapera kunzwikwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Munyori muJudicial Services Commission vaota Chikwana vati vaive mutevedzerwa vaMalava, amai Elizabeth Gwaunza ndivo vakafanobata chigaro chemutongi mukuru wematare edzimhosva zvisinei nekupikiswa kuri kuitwa nehurumende kwemutongo wakapiwa nedare repamusoro.
Mai Gwaunza ndiye deputy chief justice paripo vari kuita chief justice.
VaChikwana vati nekuda kwepfungwa dzakasiyana siyana dziri kupiwa nenyanzvi mune zvemutemo kuti kukwidzwa kwenyaya kumatare pamusoro kunorevei, vachakamirira kuti matare ape mutongo unotsanangura zvinofanirwa kuitwa.
Zvoda kumagweta vari kuita nyaya idzodzo nemakoni ndivo vanokwanisa kutaura nezvazvo, sezvo muchinzwa kuti pane kukakatana pakati pemagweta vamwe vachiti zvinosastenda oda vamaditazvi. Saka zvoda kusiyirwa kumatare edzimhosva anenge atonga nyaya idzodzo nekumagweta anenge achitaura nenyaya idzo.
Nyanzvi mune zvemutemo vaCraig Linnington vaudza Studio 7 kuti zvisinei nenyaya dziri kumatare, bumbiro remutemo yenyika rinobudisa pachena kuti vaMalava vakasvika nguva yekuenda kumudyandigere. VaLinnington vati maonero avo ndeyekuti vaMalava vanoramba vari pamudyandigere.
Chief Justice automatically has to be Chief Justice when he turns 70 and any extension of a term limit cannot apply to the incumbent, the person holding that, so cannot apply to the Chief Justice. Now, you asked whether the effect of noting the appeal is to suspend the original court order. I'm sure it shouldn't do that because whether there was a court order or not in the High Court, it's an objective fact that the Chief Justice ceases to hold office when he reaches the age of 70, whether or not there was a High Court order. So the fact of the Chief Justice leaving office, it is not dependent on a High Court order. It happened automatically when he reached the age of 70. That is my reading of the Constitution.
Mutongi mukuru pakangosvitsa makore makumi manomwe akabva atoenda pamudzikandigere, nekuti kuwedzerwa kwemakore hakusi kwevagara vari pazvigaro. Zvekuti nyaya yakwidzwa kumatare pamusoro hazvigoni kudzosa vaive mutongi mukuru pabasa, nekuti bumbiro remitemo yenyika rinoti vakapedza basa pavakasvitsa makore makumi manomwe.
Asi nyanzvi mune zvemutemo uye vari mutungamiriri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti kukwizwa kwenyaya iyi kudare repamusoro kunomisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court.
Mutemo wedu unoti pakangoitwa apiru pajudgment yaitika, judgment iyoyo kana kuti mutongo iwoyo unombosendekwa parutivi kusvika apiru iyo yanzwika.
Asi imwe nyanzvi mune zvemutemo vachishanda neZimbabwe Human Rights NGO Forum, vaUbert Mandinde, vati kukwizwa kwenyaya kumatare kumusoro hakuchinji mutongo wakapiwa nedare reHigh Court nemusoro mugovera wapfuura wekuti vamalava vaende kumujikandige.
Isu tiri kuramba takamira neratakataura musi wemubvuro kuti yedu ideclaratory order. Zvairi declaratory order yatakawana zvinokureva izvo kuti ndo mutemo mumiriro wawakaita pari zvino. Nyangwe zvavo vakapila tiri kumira nerekuti zvisaspende decision yakaitwa.
Nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinotiwo nyaya iyi ichanetsa kutonga sezvo vatongi vese vekumatare pamusoro esupreme court neconstitutional court vakadomwa mumapepa akaendeswa kudare repamusoro nesangano rezimbabwe human rights NGO forum pamwe neyoung lawyers association of zimbabwe. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wesangano remagweta Red Cross Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vanoti vanyora tsamba kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti vaburitse humbowo wavanoti vanawo wekuti vatongi vematare vari kutonga vakarerekera rimwe divi mushure mekunge vapa mutongo wekuti mutongi mukuru wematare vaLuke Malaba vaende pamudyandigere sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. VaZiyambi vakatumira mashoko kuvatori venhau nemusi wemugovera vachipomera vatongi vatatu vedare repamusoro vanoti Justice Happiness Joe, Justice Edith Mushore naJustice Helena Charewa mhosva yekushandiswa nehurumende dzekunze kuda kukonzera kusagadzikana munyika vakati vane humbowo hwezvavakataura. VaZiyambi inhengo yeLaw Society of Zimbabwe uye sangano iri rinoti rinokwanisa kuvatorera matano. Hatina kukwanisa kubata vaZiyambi nezvetsamba inonzi yakanyorwa neLaw Society of Zimbabwe, asi mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakanyorawo padande mutande ravo reTwitter vachishora Law Society of Zimbabwe vachiti inoshandiswa sembato nevachena vane makambani emagweta. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazonyora havo padande mutande ravo reTwitter vachiti hurumende inoremekedza matare edzimhosva uye kuva nerusununguko kwavo sezvo zvakakosha panyaya yeutongo hwejekerere. Mumashoko kuvatori venhau, bato guru rinopikisa reMDC Alliance rati vaZiyambi vanofanira kukumbira ruregerero kunyika uye rikati kuvandudzwa kwebumbiro remitemo hakusi pamutemo. Vachitaura mudare reparamende nezuro vatemba muliswa nhengo yedare iri inomirira Norton vakatiwo vaZiyambi vanofanira kusiya basa uye kuzotsanangurira kudare iri kuti zvavaitaura zvinorevei. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMagaya.
SeLaw Society of Zimbabwe takaona mashoko aya semashoko asina kukodzera kuti ange achitaurwa negurukota rehurumende rinoona nezvemutemo muno munyika uyezve nemunhu akarejistwa segweta nematare edzimhosva.
Ko sei muchidaro?
Tinodaro nekuti mutemo unozikanwa kuti matare anofanira kusiiwa achishanda pasina kumbunyikidzwa, pasina kuvhundutsirwa, pasina kutyisidzirwa. Mashoko aZiyambi Ziyambi maonera atinoita anovhundutsira matare, anotyisidzira matare kuti vazotika kutonga nyaya dzavo pasina yatinoti pachirungu independence.
Pane matano amuri kutorera here vaZiyambi?
Isu seLaw Society of Zimbabwe vaZiyambi Ziyambi inhengo yedu, ndiye minister uri responsible for justice. Saka takavanyorera tikati minister tokumbirawo mutiudze kuti humbo hwamuri kutaura uhwo kuti majaji vatongi vematare vari kufurirwa kutonga vakarerekera rimwe divi vari kuwana kupi, ende kana vainahwo vatipewo isusu seLaw Society of Zimbabwe tikwanise kuongorora uyezve tati vatitsanangurirei kuti tizive kuti sei vasina kuisa umbowo pamberi pedare pakatongwa nyaya iyi, nokuti vaZiyambi Ziyambi vanga vachitovawo mumwe wavanhu vanga vane nyaya yanga yakamira pamberi pedare. But iko zvino hatisi kuti hedu havana, pamwe kuda vanahwo changu chatangu kumbira kwavari ndechekuti vatipe humbowo ihwohwo tihuongorore.
Kuri kuti hapana humbowo hwacho, pane zvamungakwanisa kuita here pamutemo?
Kana tazoona kuti hapana humbowo and vaita vachityora zvinotarisirwa pakunge magweta achiita tine kodzero yekuzotora nyaya yacho toendesa kukomiti inoongorora hunhu hwemagweta ndovanozotiudza kuti toita sei.
Vacharamba vanoti vose Law Society of Zimbabwe muri kushandiswa sembato nevachena, munoti kudii nemashoko?
Mashoko avacharamba haana chokwadi mukati, nokuti sangano rinonzi Law Society of Zimbabwe isangano remamembers, ende mamemba edu maloya akarejistwa nedare repamusoro muno muZimbabwe, dare reHigh Court. Ndovachena vedu ivavo ndovanotipa mari. Kana vari vachena vari kutaura aiwa pamungoda kutaura chokwadi, hatina vamwe vachena kusiya kwemamembers edu. Ende vacharamba chimwe chinhu chavanofanira kunzwisisa ndechekuti isu seLaw Society of Zimbabwe zvatinobvumirwa kuita zvakanyorwa mumutemo.
Chikamu chipichi?
Section 53. Vacharamba vanogona kunotora voverenga munyatsonzwisisa kuti izvi Law Society ndozvainoita, izvi ndozvainobvumirwa kuita. Kana vaona ipapo vachaona kuti zvavataura padandemutande retwitter ndezvemanyepo. Kana ivo vacharamba semutauri wehurumende vaine dambudziko nezvatiri kuita seLaw Society of Zimbabwe, vanoziva vanhu kune maofisi edu, vanofanira vanogona kutishedza tovatsanangurira kuti ndozvatinoita izvi, tovadzidzisa, hatimboregedzi kuvadzidzisa kuti vanzwisise.
Mutungamiri wesangano remagweta reZimbabwe Law Society vaWellington Magaya vachitaura vari parunare muHarare. Mashoko achangotambira anotiwo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadoma vatongi vashanu vedare reConstitutional Court avo vachatora miko mangwana. Vatongi ava vanoti Justice Paddington Garwe, Justice Rita Makarau, Justice N. Mary Goora, Justice Ben Chachwayo uye Justice Bharat Patel. Vari kutarisirwa kutoreswa mhiko nevakapanobata chigaro chemutongi mukuru weMatare, amai Elizabeth Gwaunza. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda munyika zvichibva kunze zvave kufanirwa kutanga zvanogariswa kwazvo zvoga kwemazuva, zvichizvibhadharira zvoga mari senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakativo vanopinda munyika vaine COVID-19 vachaendeswa kunzvimbo dzinochengeterwa vanenge vaine chirwere ichi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vanhu vakawanda vari kutyira kuti mhando yeutachiwana wakatanga kuonekwa kuIndia unogona kunge wave munyika, zvichitevera kuwanikwa kwawakaitwa muBotswana neSouth Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike, avo vagara vachikurudzira kuti vanobva kunze vaongororwe zvakasimba vasati vapinda mune veruzhinji.
Isu tinogamuchira urongwa hutsva hwatorwa nehurumende sezvo zviri izvo zvatanga tichikurudzira nekuda kwekuti Zimbabwe hazvaigona kuti itarire pasure urongwa hwanga huchiitwa nedzimwe nyika. Tikatarisa nyika dzakaita sana Britain, vanogara vachitoti kana uchipinda muBritain unosvikira kuquarantine ende uchizvibhadharira nemari yako. Zvimwezvo nekuda kwokuti kana wazoonekwa uri positive unoendawo zvikare kuisolated paunenge uchizvibhadharira nemari yako. Saka isusu tinozvigamuchira zvikuru uye tinovimba kuti zvichaita kuti vanhu vaivai vari kubva kunyika dzatingati mahotspots dine uwandu hwakawanda hwevanhu vane COVID-19 dzakaita sana India vafunge kaviri vasati vauya kuno kuZimbabwe. Zvinotibatsirawo zvekare bhozi tichitanga tichitotya kuti nekuda kwethird wave yeCOVID-19 sezvo kuchiziva kuti mamiriro epabasa ezveutano muno munyika haana kunyatsoti tsvikiti. Saka tikazoita dambudziko rekuzorohwa nevariant iyoyi iri kubva kuIndia, tinobva tazopinda dambudziko guru. Saka matanho atorwa necabhineti iwawo, aiwa tinomakurudzira uye tinomatenda.
Vazhinji vari kuchema nyaya yekuti hongu matanho iyoyo anogona kunge achitorwa, asi mikana yekupinda munyika kana kuti mabhodha umu vanhu vanokwanisa kunge vachingozosvetuka mabhodha vachipinda muZimbabwe, zvinoita kuti pasazoonekwa zvakanyanya kuteerwa kwekupinda kwedenda iri. Zvii zvamungataura?
Tinoziva kuti mabhodha edu ane maburi, tinovati maporous borders. tikatarisa maboda irori boda redu reZimbabwe neSouth Africa, Zimbabwe neBotswana, Zimbabwe neMozambique, Zimbabwe neZambia, tine dambudziko revanhu vakawandisa vanoramba vachipoya zuva nezuva. Saka zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti ndaitawedzera matanho ekupikita kumaboda ikoko, kuwedzera masevheresi kumaboda ikoko, kuitira kuti mumwe nemumwe anenge achipinda muno munyika ange achinyatsoskrinwa.
Takanzwawo nemusi wemuvhuro Botswana ichizivisa kuti yakanga yawana vanhu vaviri vane variendi yekuindia iyi. Tichiona kuti South Africa imwe yenyika dzinonzi dzine variendi iyoyi nechekare panyika, sere dzemuAfrica dzine variendi iyoyi. Izvi zvamungataura
izvo zvinoreva izvo kuti isusu senyika muno muZimbabwe tinokwanisa kuzvinyengera kana kuzvisimbisa tichiti variendi yekuindia hatisati taanayo. Izvo zvinokonzerwa nekuda kwekuti testing capacity yedu yemuno munyika chiri pasi pasi, wandu hwevanhu vari kutestwa muno muZimbabwe chiri kumasure zvakanyanya. Saka iro riri dambudziko reindian variendi tinogona kunge chitori naro.
Wanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCovid-19 kuBulawayo, vamwe vanhu 23 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose pazviuru 30 nezvisere nemazana mashanu ane 55 nevashanu, kana kuti 38,595. Uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 hwakasvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane 73, kana kuti 1583. Kusvika pari zvino vanhu zviuru 300,500 ane 90 nevapfumbamwe, kana kuti 600,579 vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees riri kudzokorora mashoko aro ekuti Tanzania haifaniri kumanikidza vapoteri kudzokera kuMozambique, uko vari kutiza mhirizhonga iri kuitika mudunhu reCabo Delgado. Izvi zvinotevera mashoko ari kubuda anoti Tanzania yakamanikidza vanhu vanodarika zviuru zvina kudzokera kuMozambique mushure mekunge vapinda munyika iyi vachitsvaga upoteri kubva muna Gunyana. Mwedzi wapera, vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vakadzingwa muTanzania vaenda kunotsvaga upoteri munyika iyi. America yakazivisa svondo rino kuti ichagovana nedzimwe nyika nhomba yeCovid-19 dzinosvika mamiriyoni 20 pamusoro penhomba dzinosvika mamiriyoni 60 dzayakavimbisa kare kuti dzipiwe dzimwe nyika, asi hapana nyika dzati dzadomwa kuti ndidzo dzichapiwa nhomba idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana-siyana zviri kuunganidza mari yekubatsira mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume muzvirongwa zvavari kuita zvekuchenesa nzvimbo dzinogara veruzhinji. VaNgarivhume vanoti vari kufara nerutsigiro rwavari kuwana kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe izvi, uye vanotiwo vanga vasina kutarisira rutsigiro rwakadai. Vanotiwo pari zvino vari kutarisira kuchenesa nzvimbo yebudiriro muHarare, uye vakakumbirwa kuti vaendewo kune mamwe maguta emunyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavhilasi Mhlanganya uye weStudio 7.
VeDiaspora vari kutikurudzira zvakanyanya kuti basa ratiri kuita rakanaka pfuure mberi VaNgarivhume. Tiri kuwane mameseji akawanda zvakanyanya ekurudziro kubva kuDiaspora. Kune vamwe vari kuDiaspora vari kutitumire mari kuti ini ndinobva kuGlenview, ndinokumbirawo kuti muende mundoklina marara ari pakati pakati, hama dzedu dzatambura, tibatsirei. Vobva vatumire mari yekuti tihaye zvikwanisiro zvekutakure marara ese zvatiri kuita. Saka ndo nzira dziri kutsigira nadzo vanhu vekuDiaspora idzodzo.
Pari zvino makatarisa kunge muri kuenda kune dzimwe nzvimbo dzipi
tombo tipane vamwe vari ku diaspora vakateerera
zuro chaiye taifana kunge tiri kubudiriro but pane zvakatikanganisa saka mukati mezuva kana rinotevera tichange tichidzoka kubudiriro tinogadzirisa then tine vanhu vakatikumbira zvakanyanya kuti tibudewo kunze kweHarare kune vagari vekubulawayo vari kuti please musatikanganwawo tine nzvimbo dzekuda kunzi dzibatsiridzwe kuklina tigokurudzire macitizens kuita izvozvo saka tiri kutarisira kuti munguva mazuva anotevera tichange takutanga kutobuda kunze kweHarare tichindoklina but pari zvino tatakanyanya kufokasa nenzvimbo dzinogare misha yevanhu vakawanda nokuti ndoo ikoko kune dambudziko guru rekuzoite zvirwere kana kukaita maoutbreak
vanenge vachida kushanda nemi vari diaspora vanokubata ipapi
vanogona kutibata padande mutande redu rejuly 31st movement www.31julymovement.com vakaenda ipapo vanobva vaona donate button redu riri ipapo rinovaendesa kupaypal account yedu uye vakaenda zvakare padande mutande rangu retwitter Ngarifu Mejacob, ndakatoita pin pamusoro donate button redu rekuti vagone kuisa mari kutsigira nzvimbo dzavangada. Ende kana vachinge vaise mari kana vachida kuti pane nzvimbo yavanoda kuti tiende kundogadzirisa, vanobva vatinyorera zvakare pamadande mutande edu kuti please tenderewo kunzvimbo yakati tinobva tadaro. Kana pa email address Julia 31 iri pa website redu. Vanobva vaisa information yekwavanoda kuti tinge tichigadzirisa ikoko saka ndo zvatiri kuita nemashandiro atiri kuita nevanhu
chii chakaita kuti muzofunga kuita chirongwa ichi
ini tinotenderera seboka rejuly 31st movement and ini semunhuwo zvakare ndiri mutungamiri wetransform zimbabwe tinogara muvanhu tinofamba nevanhu tichikurukura navo tichinzwa matambudziko avo saka pane imwe visit yandakaita community tour yatakaita kumbare tikausvike panzvimbo yanga ine marara ane honye dzacho dziri soro pechibhorani chemvura zvakandibaye mwoyo zvakanyanya kusvika takakurukurira nevagari vematapi flats panga pari affected pakacho tikaona kuti aiwa ngatiedze kugadzirisa kuti tiise mari tibvise mararayo tikatoisa mari yangu pachangu tikaona kuti hazvinyanyi kudhura zvakanyanya zvakatikosta mari inongoita $400 zuro chaiye chaiye ndanga ndiri kubudiriro kubudiriro ndakapinde mumisha yevanhu kubudiriro 4 tikaone vanhu vaidye sadza mukati mesuwage vakatiudza kuti vaane mavhiki maviri vamwe mwedzi vamwe kure zvinhu zvakadaro vamwe vakati tigadzirirewo suwage remain system yesuwage munzvimbo ino pamwe dambudziko redu rinopera tanzwa zvakadaro sevanhu vanogare muvanhu tinobva tatingatibatsiridze ndakachema zuro kubudise musodzi ndichione situation yekutoti takutozvigamuchira sevagari vezimbabwe kuti things can be like that it is wrong we can't have it like that we need to do something
vajacob ngarivume mutungamiri webato retransform zimbabwe vachitaura namavelas mutsanganya uye westudio 7 vari parunare muHarare muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am 6175 ne9825 kilohertz manheru ega ega nenguva dza7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi mutongi wedare redzimhosva anotadza kuuya kudare kuzopa mutongo wake panyaya yemutori wenhau Hope Chingono Judicial Services Commission inoramba yakamira nemutongo wedare redzimhosva wakamanikidza vaLuk Malaba kuenda pamudyandi gere tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokufeya muchinzwa nhau dzeisindebele
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 19 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa nguminista uZiyambi Ziyambi ayikho okuyindlela izanu ephila ngayo. Ubika abayikho abakwenzayo. Umnangagwa asezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolu bhixo solukhona. Alusagezisele amazwi akomo ungavele wakhulume. Awaginyeki ukuthi wabisele muva sevele yaphuma.
Abinhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokuchothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha.
We're informed by the Minister of Persona that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans. Zimbabwe is ready to also vaccinate us.
Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi eleBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni yeCOVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziveza ukukhathazeka ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zizahlala kuma-quarantine centers zizibhatalela nxa zingelawo amaphepha aveza ukuthi kazila mkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe ithi isilobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi incwadi imxwayisa ukuthi ayiphe ubufakazi bamazwi yakhe okuthi imithethwandaba yeZimbabwe isetshenziswa izitha zaphandle. UZiyambi wethule amazwi la ethukuthele phezu kwesinqumo esethulwe yi-High Court ngomgqibelo esokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wephule umthetho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kukamnumzana Luke Malaba osuswe isinqumo lesi esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Ngemva kokudlithizwa nguZulu, uhulumende wethu le umbiko izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lesinqumo se-High Court phezu kodaba lukaMalava. Umnangagwa laye wethule umbiko ofanayo enkundleni yeTwitter esithi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo. Wengeze wathi uZulu weZimbabwe jikelele kungakhathalekile ukuthi umuntu ungubani kumele ayihloniphe imithethwandaba. Umnangagwa uthe njalo bayakuhlonipha ukuthi izinkantolo zisebenza zizimele kungela kungenela kwabezombusazwe. Lanxa kunjalo, umkhokheli weLaw Society of Zimbabwe, umnumzana Wellington Magaya, utshele iStudio 7 ukuthi amazwi kaZiyambi ahlambaza imithethwandaba. Ngokunjalo uthe bafuna abaphe ubufakazi bokuthi ngempela kulezitha ezisebenzisa imithethwandaba. ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Isenzo sika minister uZiyambi abantu ukhayani kabazange bathanda ukuthi basihlazise ngokuqinisekileyo njalo bazikise imibono yabo. Ngaba kwenzile khonoko bebezazivisisa ukuthi indaba le ilesisusa. Isisusa sayo yonke indaba le siyikuthi umbuso kaMnangagwa uzike ekuphileni ngodlame langesilungu esingathi ngama threats izikhathi zonke. Kusukela ekutheni konke lokhu kusukela isusa sakho siyukuthi umbuso kaMnangagwa wona vele uqala ukuba khona kuze kuthiwe usesembusweni. Kwasukela ekutheni wathatha umbuso lo ngodlame esingathi ngesilungu yikhulu. Umuntu othatha umbuso ngodlame ngezinye indlela uvele wephulile umthetho. Konke akwenzayo akukho emthethweni ngoba vele ungene ngendlela engaqondani. Sokusitsho ukuthi lalapho esesikhundleni eqhubeka ebusa uzaqhubeka esebenzisa indlela zonke ezephula umthetho.
Yena uMongameli Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyayihlonipha imithethwandaba kanye lezinqumo zayo zonke lanxa nje ezinye engavumelani lazo. Ungathini ngalawo mazwi?
UZiyambi ufana noTitis othinxa ekhonkotha esenza akwenzayo ekwenza ngoba ekhuselwa ngumnini umnikazi ukuthi akwenze aze ayehlokoza laphana alume abantu ngoba umnikazi uyakuvumela ukuthi kwenzeke lokho. Ukuphenduka kwaMnangagwa esebuya ekhuluma esithi yena hhayi imthethwandaba nemithetho yelizwe bayayihlonipha ngitsho lesisekelo sombuso konke lokhu akukhuluma yizenje lizaba lele kuyindlela nje yokuthi ngoba uyakwazi ukuthi inkulumo kaminister wakhe ayikhulume iniso wakhe wenze okwenziwa okufana lomntwana egumeni abadala nxa behlala bekhuluma benyere bekhuluma izinto ezingaqondanga. Umntwana abesesukuma laphana zikhulumele ahlale kuzwa kukhulunywa ngkhaya engakwazi ukuthi yinto ekhulunywa ngasese akumelanga ayikhulumele obani. Manje uMnangagwa njengomzali usebona ukuthi umntwana usephambanisile sezama ukuthi azame ukuthi akline le nto eyenze uminister wakhe. Kukanti-ke uvele sokungemuva kwendaba ngoba eqinisweni siyakwazi ukuthi okukhulunywa nguminister uZiyambi yikho okuyindilimba yikho okuyindaba yikho okuyindlela izanu ephila ngayo ubika abayikho abakwenzayo. UMnangagwa sezama ukukwenza uzama ukuthi agezise lolu bhixo solukhona alusagezisele amazwi akomo ungavele wakhulume awaginyeke ukuthi wabisele muva sevele aphuma usezama nje ukuthi acole alolonge akuyi kuphuma lutho. Abantu bayamazi ukuthi uMnangagwa isima kanjani njalo labafana bakhe laba sesibazi ukuthi bangabafana banjani bangabantu abanjani. So inkulumo kaMnangagwa kale akufanelanga sithi nxa siyikhangele njengokuthi inkulumo yomuntu oqotho akula buqotho enkulumeni kaMnangagwa.
UDokotela Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Abogatsha lwezempilakahle bathi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela i-COVID-19 selikunkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 600,579 kuthi asebehlatshwe eyesibili sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 231,375. Ababulawe yilomkhuhlane izolo babili njalo abatholakale belawo bangamashumi amabili lantathu 23 asebefunyenwe belawo bonke kusukela nyakenye sebezinkulungwane eziphose zifike kumashumi amane 38,595. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shaba uthe leBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuhlala afaneleyo kumbe kabalawo. Kubika umqondisi Dube.
Ushaba okade evakatshele omunye wakhe wakele Botswana ngolesibili uthi uyajabula ngesithembiso seBotswana esokuhlaba wonke abeZimbabwe abahlala kuleli lizwe. Bekulokukhathazeka ukuthi abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana kakhulu abangene ongekho emthethweni balakho ukweqiwa ngesikhathi sokuhlaba ijekiseni yeCOVID-19. Ushaba uthi uthenjisiwe ngumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe uDokotela Lemogang Kwapi ukuthi akula muntu ozatshiywa phandle umkhankaso wokuhlaba ijekiseni yeCOVID-19.
We were informed by the Minister of Botswana that it is their government policy to vaccinate all Zimbabweans.
Siyazisiwe ngumphathi ntambo wakwele Botswana ukuthi kuyindlela yabo yokuthi bonke abeZimbabwe behlatshwe ijekiseni. Siyakubongela lokhu. Lathi sizahlaba bonke abeBotswana abahlala emizini esengxeleni yeZimbabwe.
Zimbabwe is ready to also vaccinate those people.
Kodwa abeZimbabwe leBotswana bathi bazabona ngezenzo ngoba besethuswa ukuthi uma begcwalisa amaphepha okuhlatshwa kulalapho kudingala ukuthi kulotshwe inombolo yephepha lokuhlala eBotswana i-residence permit. Umnumzana Mthabisi Dube uthi kudingakala kwe-information le kungatsho ukuba labo abanamaphepha okuhlala eBotswana bazakuba esemsileni ekutholeni ijekiseni ye-COVID-19.
Siyezwa ukuthi eleBotswana liza vaccinate abeZimbabwe kodwa esizibuza khona ukuthi kungani uma kufilwa ama vaccination forms kufunakala i-residence permit number. Uma ungelayo wenzakalani? Indaba kudingakala konke lokho.
Kusenjalo ushaba uthi kulokuningi amazwe mabele azakuhlafuna emhlanganweni obanjwa mnyaka wonke oyi-Binational Commission okhokhelwa ngumongameli Mokgweetsi Masisilo Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka lithuba leZimbabwe ukuba yinkundla yalo mhlangano. Ushaba isithi bakhangelele ukuthi mhlawumbe ungaba seVictoria Falls ngoba idolobho leli selihambe isibanga esithile ekuhlabeni abantu ijekiseni ye-COVID-19.
We are not yet set or agreed where the venue could be.
Asikavumelani ukuthi umhlangano uzabanjelwa ngaphi, kodwa ngenxa yesibanga esesihanjwe ekuhlabeni ijekiseni ye-COVID-19 eVictoria Falls, umhlangano lo ungabanjelwa eVictoria Falls.
Victoria Falls, this meeting could be planned to happen in Victoria Falls.
Kwezinye indaba ushaba uthi eZimbabwe likhayelele ukungena kuhlelo lobholoho lweKazungula kodwa uthi iZimbabwe iqhubekela phambili ngokuthuthukisa umncele weBeit Bridge uze uqhubeke ukhanga amalolo athwala impahla evela emazweni atshiyeneyo. Kulokho esabela ukuthi eZimbabwe lizalahlekelwa imali eningi kulandela ukuvula kwebholoho leKazungula lona lixhumanisa iBotswana leZambia njalo libonwa njengomkhandlo ongenisa amaloli empahla kumkambo osenyakatho yeAfrica. NginguMqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Izakhamizi zelokishi lemganwini kobulawayo zihlaba umkhosi ngamanzi eziwathola empompini angahlambulukanga osokubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihuto. Lokhu sokudale ukuthi abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association bathathe amanyathelo. Kubika obatabile Masuku.
Izakhamizi lezi siveze ukukhathazeka okukhulu ngesimo samanzi ababhekane laso besithi amanzi aphuma empompini encolile njalo elephunga elibi okokuthi bengaqinisela bawanathe acina ebagulisa. Umnumzana Ambrose Sibindi siphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association uchasisa ngobunzima obubhekane labantu abahlala emganwini.
Yes, siyananzelela ukuthi kulezindlu kumbe kulesigaba elokishini lemganwini lapha okuma khona amanzi angathi ale contamination esingathi amanzi angcolileyo. Izakhamizi ziyatsho ukuthi kungathi kulesuwa phakathi kwalawo manzi, ngokunjalo ke izakhamizi zihlabe umkhosi. Lathi ekufikeni kwethu sabona ukuthi hayi amanzi lana akhanya sibili kwesikhathi uzwa kungathi kulo mnuko othile ongathi awumuhle.
Esinye isakhamizi semganwini unkosikazi Nobuhle Chuma uthi okwenzakala kibo kuzafana lokwenzakala eluveve nyakenye.
Kunzima esihlangane lakho ngoba kathesi asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani kumbe kuzafanana lokweluveve. Wonke umuntu uyagula endlini, akula oncedisa omunye, sekuyikutshintshana ithoyilethi.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ikhansili yathumela iqula lezempilakahle ukuthi liyehlola abagulayo lokubacebisa ukuthi baye emaklinika.
Sathola ama reports ukuthi kulendawo emganwini lapho amanzi angani aphuma engahlanzekanga, ama water quality complaints. Sesithole la ama reports, i-council yathumela ama team amathathu ngempila kahle yahamba siyakhangela ithatha ama samples ukuthi itheke amanzi ukuthi aminjani. Babengena ezindlini lezi kade sithole khona ama reports ukuthi kulabantu abangezwa kuhle, sihamba silandelela ukuthi nandelela ukuthi abanye babehambile esibhedlela, but abanye sacebisa ukuthi abahambe laseclinic lapho bazancediswa khona. Esicebisayo kathesi izakhamizi ukuthi nxa sivula impompi singabona amanzi angani alekhala esingayijayelelanga, siyacela bakithi ukuthi sibilise amanzi singakanathi.
Unkosikazi Mpofu wengeze ethi ikhansili izalungisisa indawo lapho amapayipi adabuke khona, ethi njalo okwamanje ikhansili izahlala ivulile amanzi emganini ukuze ingcekeza ehleli empompini iphume.
So ikhansili ithe sinanzelele lokhu ukuthi ezinye impompi zike zahlala amanzi engabi maningi kusystem, ivulile amanzi esingathi uninterrupted water supply to ama-areas lawa a-affected emganwini. It push anything nxa kuphakathi njalo uthi abantu bethole amanzi. Okunye futhi esikwenzileyo sinanzelela ukuthi kwezinye indawo kule ditshi ezidubukileyo kulamanzi apompozayo ama water base. Esesikwenzileyo njengecouncil sithumele njalo enye team ukuthi ilandelele izame ukulungisa and intensify ama repairs ama sewer base ama water base lama water leaks.
Izakhamizi zemganini zithi amanzi abesithi nxa engahamba esephenduka acina esephuma empompini elephunga elibi njalo elombala oluhlaza kumbe omnyama. Lokhu kwethusa abaningi asebesesabela ukuthi bazagcina besehlelwa ingozi inye eyehlela izakhamizi zeluveve nyakenye. Ngomnyaka ophelileyo kubhubhe abantu abalitshumi lantathu i-13 kuthi abazinkulungwane ezimbili bagula ngemva kokunatha amanzi angcolileyo elokitshini leluveve. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulayisto kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa isizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Abanini kuzimusi bawele Melika bakhala ngokuthi lokhu bethwele nzima ukuzwisisa iziqondiso zabe-Centers for Disease Control and Prevention zokuyekethisa ukugqoka kwamamaski ukuzivikela ekubanjweni ne-COVID-19 kwalabo asebehlatshiwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni ye-vaccine. Iningi labohulumende bezabelo baziva sebekhululekile ukubeka ezabo iziqondiso ezibavumela ukubana abantu bangene emavinkilini begqokile kumbe bengagqokanga amamaski, ikakhulu labo abayabe sebehlatshiwe amajekiseni awe-vaccine. Umeli kamongameli weMelika obona ngomsebenzi wenguquko yezomkhathi, u-US Climate Envoy John Kerry, uhlangene noRuperton Tambo wezobudlelwane beGerman lamanye amazwe omhlaba, uHeiko Maas, esikolweni salelo lizwe iBerlin. Lo mhlangano bawenze ngaphambilini komhlangano omkhulu owenzelwa kwele Scotland kona lo mnyaka ophathelane lenhlupho ezibhekane lezemvelo emazweni omhlaba zibangelwa yokuguquka komkhathi. Umongameli Emmanuel Macron wakwele France ube lo mhlangano ngolwesibili lenkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso lamankampani akweletisa imali emhlabeni jikelele esigodlweni selizwe lakhe iParis. Lo mhlangano ube ungowokuzama ukudinga indlela zokuthi amazwe awe-Afrika athinteke kubi ngobhubhane olwe-COVID-19 iminotho yawo angaphathiswa njani ukuthuthukisa umnotho kanye lezikweleti ezivele lawo mazwe. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa uhlangene lomunye wakhe wabele Mozambique uFelipe Jacinto Nyusi eParis kwele France ngaphambilini komhlangano abanxuswe khona ngumongameli Emmanuel Macron ngoncedo lwemali abangaluthola enhlanganisweni eziphathisa amazwe omhlaba eyeParis Club.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingelamaphepha atshengisa ukuthi kazilawo umkhuhlane we-coronavirus zizaqala zihlaliswe kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kubika uThuso Khumalo.
Iningi labeZimbabwe laba bathinyathelo likahulumende leli lizavimba ukuya emakhaya okuyinto ezakwenza bahlale isikhathi eside bengabonani lemuli zabo ezisekhaya. Isizalwane seZimbabwe obuye njalo abesikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZim Imbokodo unkosikazi Corence Mukhosi Ncube uthi akuzwisiseka ukuthi uhulumende uselusoleni uhlelo lokuthi umuntu angene ngencwadi ekhombisa ukuthi uhloliwe kwatholakala ukuthi akalalo igciwane.
Akuwona umbono noma isinqumo esihle emphakathini ngoba lokho ngicabanga ukuthi kuzaphoqa abantu ukuthi bequmncele bengangeni ngokusemthethweni. Phela ngizothi ma ngicabangela insuku engiziphiwe noma insuku engizicelile ukuthi ngiyekhangela lami ekhaya ngikhangela abadala zizabe zizincane bese kuthiwa kangiqale ngivaleleke thotha mhlawumbe uhambela umkhuhlane.
Ekhuluma labezindaba izolo ngemva komhlangano wedale la waphatha intambo umphathi intambo ogatsha lubona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswango uthi izizalwane zeZimbabwe ezibuyela ekhaya zizaqala zigcinwe endaweni ezithile zingakavunyelwa ukuyahlangana lemuli zazo. Labo abagciniweyo kusamelela ukuthi kubonwe ukuthi abalawo yini umkhuhlane we-corona bazazibhadalela indleko zonke zokugcinwa kwabo. Abatholakala belalo umkhuhlane we-COVID-19 labo kukhangelela ukuthi bazibhadalele imali yokwelatshwa lezinye indingeko ezibhedlela ababe bevalelwe kuzo. Esinye sizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lesi sinqumo esenziwe nguhulumende engazange acabangisise kahle.
Abantu bahamba ekhaya nje for isikhathi esifishane kakhulu ebhenzi for 3-4 days, 3 days, 1 week. Manje masekuthiwa sebezagcinwa kunzima kakhulu. Besicela thina ugovernment waseZimbabwe ukuthi ekulonge umuntu elazi incwadi ezimvumelayo ukuthi u-COVID free akangeni elizweni. Siyacela nje ugovernment eZimbabwe ukuthi hawu abantu baphika ngokube lokhu begijima bengale emazweni angapha bekula amazwe bedinga into engabaphilisi abacatshangelwe.
Loba nje imingcele eZimbabwe besavaliwe labo abalencwadi ezemthethweni zokusebenza kwele South Africa bebelokhu bevunyelwa ukungena lokuphuma elizweni. Bekudingeka kuphela ukuthi babe lencwadi ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus. Bese kulensolo eziningi ngalezi ncwadi njengoba abanye bekubikwa besebenzisa ezamanga okuyinto ebifaka izihlobo zabo engozini. Kodwa abaningi bathi bekungcono kusetshenziswe lezi ncwadi njengoba ukuvalelwa sekusitsho ukuthi sebezaqeda phezu kweviki bengakafiki emulini zabo kanti-ke bazabe sebefuneka lasemsebenzini kwele South Africa. Isikhulume sebandla le-The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi iphutha elikhulu kulesi nqumo ngelokuthi uhulumende athi laba bantu bazibhadalele indleko zokugcinwa kwabo.
Angiboni kuyisu elihle ukuthi abantu labo abasuka ngaphandle kwelizwe xa befika elizweni kuthiwe bavalelwa ngezimali zabo. Ngoba siyazi ukuthi iningi lamaZimbabwe angaphandle kwelizwe awalayo yona imali yokuthi azithengele ukuya ethunjini. Kukanti nxa sesibengezelela futhi umthwalo ongaka uhulumende ngibona ngani uzathi sithi uzama ukuvikela kumemetheka komkhuhlane agcine esewumemethekisa ngoba abantu bazabe bengasangeni ngendlela eziyizo elizweni.
Abanye bakhala ngokuthi ngesikhathi uhulumende esanda kwethula uhlelo olufanayo i-coronavirus isanda kufika nyakenye bekulokukhonona okukhulu ngokungcola indlala lesiphatho esingesihle kunengi zalezi ndawo. Bebekhona njalo abebekhala ngokuthi bafike bathola i-corona kulezi ndawo ngenxa yokuminyana kwabantu. Unkosikazi Mchwangwa uthi uhulumende usahlolisisa ukuthi isigulane esibulewe coronavirus edolobheni leKwekwe kungabe besihlaselwe luhlobo lwecoronavirus esibulele abaningi kwele India na. Uhulumende weSouth Africa usanda kubika ukuthi izabelo ezimbili iGauteng elabe eZimbabwe abaningi leFree State sezingene kuhlandla lesithathu lokuhlaselwa iCoronavirus. Lokhu kulandela njalo imbiko ekhombisa ukuthi uhlobo lwecoronavirus oselubulele abantu kwele India lolumemetheke ngesiqubu eNgilandi. Omabili amagciwane la asengenile kwele South Africa. Sebesedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha over 1.6 million abantu asebehlaselwe iCoronavirus kwele South Africa. Kanti ke baphezu kwezinkulungwane ezingamachumi amathathu lesitshiyagalombili over 38,000 asebehlaselwe eZimbabwe. Mesilo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kesizwe abalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala elizweni.
Mina ngoTanube owesomnene olalela iStudio 7 kusukela ku 6 parts kweviki kuyacha u 7 nje ngihlelele futhi intambama ku 7 kuyacha u 9 akho ke ikho lokho iStudio 7 ngithanda sinjela izinto ezimnandi endlalelayo
salibona ku Studio 7 labo babo Ezra Chisa Spanda mina ngi Christopher Masveli Crow uChairman kaZela Dick yini uthi lethi liqembu labantwana labadala lowu lasungula ngo 2019 eGoli injongo kuyikuthuthukisa isikolo sayini lihle ithendele likhala legiji sasathenga istationary lefurniture ka 20,000 sihlanganisa zonke indleko zakhona phecelezi kobe sicela zonke izizalwane zakithi ebezingazi zisondele sithi gwaqa siphathisane abadala bethu lesikolo sethu nabantwa bethu nezihlobo zethu imvuma ngeyethu ngeyami ngeyakho okwamanje siphezulu kokwakho sokwakha ixhiba lokuphekela izandla zingabaningi umsebenzi kuba mlutshwane sithi phambili lozwela pilo kanye ne-executive asitshaleni sizako siyabonga kustudio 7 ukusihlanganisa kumagumbi wonke amani omhlaba sikusisiwe isandla esiphani okhuluma ngumgcini sihlalo kazela pilo uChris Masuleko osendawo
labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala eZimbabwe. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abenhlanganiso yeLaw Society of Zimbabwe bathi sebelobele umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi befuna achasise ngokucothoza imithethwandaba akwenzileyo esithi isetshenziswa izitha zeZimbabwe. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uthi eleBotswana selithembise ukuhlaba bonke abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe ijekiseni ye-COVID-19 kungelani lokuthi balamaphepha kumbe kabalawo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zikhathazekile ngesaziso sikahulumende sokuthi nxa zibuyela ekhaya zingela maphepha atshengisa ukuthi kazila coronavirus zizahlala kuma-quarantine centers zizibhadalela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past 6. Sa yimi untungamile nkomo.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.